Makati Maria Zimbabwe inindinandi Andile Mpofu and indini Miss Africa Washington 2016.
Andile, ungati itsananguro kuti wakanzwa sei uchiwana iwe uchipiwa mukombe iwe Miss Africa Washington State 2016.
Mfalo wacho namdinga kwanisi kuti ndondedzere zvakanakisa. Ndakanzwa mufaro mukuru. Pandakanzwa ndichidaidzirwa ndakatakataka ku pinda mufungwa mangu ndichingoti kudai amai vangu nababa vangu vanga varipo pane zvavaranasi vachifarawo neni ndaizovawo sei zvekare ndikafunga kuti sandabudirira kudai ndingakwanisa sei kuti ndichibatsira vana vayo vana ndichigara ndichitaura nezvavo vanowanika vachitambudzika kupinda tikutende kuchikoro kuti vanenge vachiwana chekudya ndetakatanga tikapinda mufungwa mangu pamusoro kanyakanga ndinowanika nchinzo timaitaenisina mwari andinochinda kuti ndiyakandifundisa pane zvese zvandaita.
Wataura iwe kuti shuwiro yako yakanga iri yekuti mai vange varipo. Tipo nhoroondo yekuti zvakamira sei ipapo, vari kupiya mai?
Amai vangu vari vakasara kumusha, vakasara kumba. Ndaishuwirwa kuti ivo amai vangu nababa vangu pamwe chete vangowo vanoonawo zvandinoita kana pese panenge ndichibudirira pamafiti ese ndinenge ndichipinda kuti vange varipo asi zvinhu zvinorema kuti vange vachikwanisawo varipo nokuti vasatimasatenga matiketi achona kuti vauye vo vanhu vaviri zvinodhura asi takakwanisa kuange chingotexta tichingovasendisawo mamesaji tichivaudza kuti ndapinda mutop 8 andapinda mutop 5 ndapinda mutop 3 ndazvibudirira. Saka zvakabatsirawo panenge zvatingengoshuro kuti adai varipo vakagarawo mukati nevamwewo vaindionawo vachindikurudzirawo nesemukorera.
Tinoona uri muno mudiaspora, zvakaoma sei kunge uri kuita izvozvi zvemakundano uyezve uchiita zvechikoro? Uri kuita zvidzidzo zvipi uyezve zvii zvaungakurudzirawo vamwe vangada kupinda pakuita zvauri kuita izvi?
Chekutanga, ndisingatombotauri nezvekuti ndiri kuchikoro ndiri kudzidza. Kungova diaspora ingori kure nemhuri zvinhu zvakangooma asi zvinhu zvakapfava. Panoitwa nguva dzokuti inini ndakuda kendasimba ndasuwa kumba zvinhu zvakangooma. Asi kwandinogara kuno kwashington ndinawo vana vana mainini vangu vana vana maiguru ndinogarawo ndudze navo vese ingana vanogara vachinondikurudzira vanonge kare gare vanondifonera vachiringeti kwauri sei zvikuri sei kwauri ikoko. Takanika tichiitiwo zviri nani. Asi kuchikoro ezvinezvi ndiri kuita bachelor's degree yebusiness economics ndichimaina in finance and ndozvandenge ndichangoita for the next 2 years and ndobva ndapedza ndigraduatawo in 2 years. And zvandingave ndichangoudzawo vamwewo vanondionawo voshuwira kutiwo vapindewo makwikwi akaita sewavo ndechekuti chokutanga chikoro. Nokuti kana uchinge wakunda kana uchinge wavewe ndiwe Miss Zimbabwe USA kati ndiwe Miss Africa USA uchange uchimiririra vanhu vakawanda vane zvinovanoita zvakasiyana siyana uchingochifanira kuita maresechi mune zvese izvozvo. Zvino kana ukasiya chikoro chakuomera uchangotisvika pamberi pevanhu uchifanira kuti utaure nevanhu oshasve kutaura haukwanisi kupa maideas akasiyana siyana angakwanisa kuvaka masocieties aosimiririra nekuti macommunities auchangozvimirira iwewe mbone chete wakumiririra vanhu vakasiyana siyana zvichida kana vatova Miss Africa hauchamiririri nyika yako bedzi wakumiririra nyika dzakasiyana siyana zvichira kuti unofanira kunge une ruzivo pane nyika dzaukumiririra idzodzo kuti uchikwanisa kunge uchidzimiririra nekudzimirisa zvakanyanga. Saka ndinokuti chokutanga chikoro and ndoda kuti kutindaudze kuti zvichange zvakaoma asi zvinhu zvakapfuta nokuti havasi vanhu vanonzwisisa zvautipa. Saka iwewe ndounotanga kufanira kunge uchiziti ndasvika panzvimbo ino ndizvine zvandasarudza kuda kuti ndiite ozviita nemoyo wako wese uchitange kuona vanhu vachiva vachiti chikwana chita zvakanaka ndinoda kubatsirawo sei chibva chazokurerukira maupenyu.
Tipowo nhoroondo yezuva irori rakawana uchitora mukombe rakatanga sei uyezve pakuzosvika kuti unzi ndiwe zvarakadenga yakunda vese vanga vari ipapo paMiss Africa Washington State 2016?
Ndakatanga kushanda ne Miss Africa Washington muna June. Ndopandakapindawo mumakwikwiwawo ndichitangosha ndo nyamuwo vasikana vaibvawo kune dzimwe nyika dzeAfrica vamwe vaibva Kenya vamwe vaibva Tanzania Sierra Leone Ivory Coast nedzimwenyika dzakasiyana siyana takatanga kushandawo navo ari kurende vanga yakahava endo vanga vakaoma zvisingaite asi mosa kana uchishandawo nevamwe unovakaopama vanokukurudzirawo topanangwa svika kuti chida ikasisini zvangu kamuomeroka zvakaita ikasingoti ndezvangu kuvanika uchiona vanhu vanokukurudzira uchingo kuti enderera mberi haikona kumira kunhu kuti zuva rachona uri kuti mazuva achona aisvika paaindiomera saka madhirezi acho kuti ndingogadzirirawo nyange tingozvigadzira pamwe yangu kuti mwyangu ngosva paunongoti eko zvino tasvika tave redi atichipinda makuta zvanga zvakaoma asi zvisinei hazvo ndakwana vaindikurudzira aburiti pese panenge panoenda kunge rwendo rwangu rwakuzopfuma varamba tinondikurudzira kusvika iyo mse mugovera wachona ndandine shamwari yangu yaindibatsira backstage yaindibatsira kuchinja mirende dzakasiyana siyana yaindibatsira kugadzira makeup yangu and uyezve aingovapo kuti angondikurudzira panenge ndakunzwa ndakanda nichingodzikisirwa pamweya pandaibuda pastage nechezange ndakanganisa zvisingaite nechisa backstage seyangu nditi waita zvakanaka ufunge waita zvakanaka ungava kwakanganisa apo neapo asi zvaita zvakanaka chienda chidzokera zvekare nguva yasvika wakudedzera wakudiwa kana ndingori neshamwari yangu aindikurudzira kumashure ndanga ndichingotaura ndichiudza amai vangu nababa vangu ndichiti pane dzimwe nguva dzandaiti ndabva pastage ndosvika backstage ndonza ndichingoda kuti ndingochema nokuti naibva ndanzonzi ndashaisha zvisingaite ndakangana zvanasi vataura kana tindakanganisa pakudzika asi nodzira kana zvagara zvingori zvako zvinenge zvingori zvako takatosvika nyange nguva yekuti tanga tasara vasikana tangove 8 vakaeliminata vamwe vakatibvunza mubvunzo tikabva futi pa-8 ipapo tikasara tave 5 tikasara tave 3 tikazosvika pakuzonzi ndini ndabudirira ndini ndazokunda ndini ndave Miss Africa Washington 2016.
Zvii zvawakawana uchipiwa semubayiro mushure mokukunda pamakwikwi aya?
Semubayiro panga panenge paine cash prize yekupaisa 2000 kubva kwazoita masponsors ari part of this organization ari imomuno muwashington state different sponsors vanounzawo magift packages akasiyana siyana maererano nezvavanoita maererano nemabhizinesi avanoita ivo achiunza kuti ukwanise kuwanawo uri mubayiro rekubudirira mumakwikwi akadai.
Tombotarisa mune ramangwana, pane mamwe makwikwi awakatarisana nawo here?
Ndinotarisira kuti ndizoendawo kuMiss Africa USA mugore rinouya. Ndakasarudza kuzviita mugore rinouya nokuti pane dzino nguva ndida kuti ndipe nguva yakakwana kune zvidzidzo zvangu, ndida kuti ndipe nguva yakakwana platform yangu yandiri kuita inova iyo education for children and wealth feeding them for success. Saka ndinoda kuti ndinyatsopa nguva yakakwana kune izvizvi zvandiri kuita ndinyatsoona kuti hapana pandinosiya pasina kuitwa zvakanaka. Handizodi kuchiva kune ramangwana rangu ndizochoka kumashure ndizoti dai ndakapa nguva yakakwana kune zvakadai paidai ndakapa nguva yakakwana kune zvakadai asi gore rinouya ndinotarisira kuti ndinge ndichiita Miss Africa USA 2017.